Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechipiri nyamavhuvhu 8, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri weMDC vaDouglas Monzora vanobuda musarudzo yemutungamiri wenyika. Bato reTCCC roparura urongwa hwaro hwematongero arichaita rikakunda musarudzo kana kuti blueprint. Vamwe vakuru muzano PF kusanganisira mutewedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga votsvagira bato iri rutsigiro nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaDouglas Monzora vazivisa nhasi kuti vabuda musarudzo yemutungamiri wenyika sezvo vari kuti Matare, Zimbabwe Electoral Commission nehurumende vari kuvabata neseri kweruoko. Godwin Mangudya anotipa nyaya iyi.
Vachitaura nevatori venhau pamuzinda webato ravo muHarare, vamunzora vati zviri kuitika munyika zvinoratidza kuti bato rezano PF riri kushandisa Matare neZimbabwe Electoral Commission ZEC kubira sarudzo.
Hongu kune 24 wakabvumirwa asi kune 87 wakarambidzwa. Saka tichitarisa gwara romusangano wedu zvakamirira musangano wedu, kana pachinge paitika zvakadaro tinoita yatinoti solidarity. Saka tabuda musarudzo idzi tichiita solidarity ne vamwe vedu vakarambidzwa. Vazhinji vakarambidzwa vanga vari madzimai, vanga vari mayouth, vanga vari vanhu vasina mari yakawanda. Vamwe vacho vanga vari vanhu vasina mabasa, vanga vachida kupindawo musarudzo iyoyo.
Vamunzora vatiwo mari yebato ravo mamiriyoni matatu emayuro yavaida kushandisa pavaongorori vesarudzo vebato ravo kana kuti maagents yakatadziswa kupinda munyika nebato rezano PF.
Tanga tapiwa mari yekuti tibhadharire mapolling agents edu muma polling stations anosvika 11,000 nyika yose. Zano PF yakanovharisa mari iyoyo yaisvika 3 million euro yekuti paite mapolling agents kuti sarudzo dzinge dziri dzakachena. Naizvozvo takaona kuti sarudzo idzi dzakabirirwa.
Vaendera mberi vachiti kunyange havo ivo vabuda musarudzo, nhengo dzebato ravo makumi maviri neina dzicharamba dziri musarudzo. Mumwe wevanhu ava vaurayai Mangwiro vaudza Studio 7 kuti
tine vatungamiriri vasingagari munharaunda, tine vatungamiri vekuti vanhu vari kurwadziwa mucommunity. So president vati aiwa chipfuurirai mberi muchitungamirira vanhu kumacommunities kwamunenge muri ikoko.
Asi vakafanira kubata chigaro chemushandi mukuru muzano PF vafarai Marapira varamba zviri kutaurwa navamonzora.
Isu tinongova respectawo kuti vabvuma havana chokutaurira vanhu. Ndima yavaitira makata vafunga kusuduruka. Zvimwe zvose zvinotaura aiwa hapamwa pamunondono pamusasa.
Gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi vanogara vachiudza Studio 7 kuti havapindire zvekumatare, uye ZEC inoti haiudzwe zvekuita nemapato ezvematongerwo enyika sezvo yakazvimirira. Hatinawo kukwanisa kubata vaWalter Chikwana, munyori weJudicial Services Commission, kuti tinzwe divi revematare panyaya iyi. Mukuru weZimbabwe Democracy Institute Dr. Pete Sairwanya vati kubuda musarudzo kwavamonzora hakuna zvakunoreva nekuti makwikwi ari pakati pava Emerson Munangagwa nava Nelson Chamisa.
Whether ma election aya anga ari free or fair kana kuti asiri free and fair, vamunzura havana chaibuda nacho. Sarudzo dzatinosadzakatarisira nadzo idzi dziri pakati pavachamisa navamunangagwa, pakati pezanu PF neCC. Zvangofanana nokunana Britain uko, tinozvana zvemaconservatives. ne Labour ku America kune ma Democrats ne ma Republicans ndo mamirira akada kuita politics dzomuno
zvichakadai vamwewo vari kuda kukwikwidza sarudzo dzemutungamiri wenyika vaSevia Kasukwere vari mudare constitutional court mushure mokunge varambidzwa kukwikwidza nematare ehigh court nesupreme court zvichitevera chikumbiro chavalovedale mangwana vezano pf chekuti vasabvumidzwe kumira sezvo vainge vasiri munyika kwemwedzi inodarika gumi nemusere ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Mangoja.
Bato rinopikisa Citizens Coalition for Change pari zvino riri kuparura urongwa hwegwara rarichatora kana rikakunda musarudzo kana kuti manifesto. Urongwa uhu huri kuitirwa paMahlamtlope kuBulawayo. Urongwa uhu huri kuenderera mberi pari zvino. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata mutevedzeri wemutauriri webato iri vaOstalos Gift Siziva.
Nasi tiri kuBulawayo kulauncha the Citizens Coalition for Change manifesto inonzi iyo the New Zimbabwe Blueprint. Iyo iri kuparurwa nhasi patenge tichitarisa urongwa hwekuti kana tavhoterwa muno muBulawayo muZimbabwe yese tichange tichiita zvinhu zvipi.
Mungatipewo here zvimwe zviri mumanifesto yenyu vaSiziva?
Programu yedu munyaya techitarisa nyaya dzegovernance kuti ndezvipi zvatichaita panyaya dzegovernance kumeka sure tinobuilda mastrong institutions patechitarisa nyaya yekumeka sure tinoita a proper separation of powers, rule of law, respect of the courts, kurestore dignity of the people of Zimbabwe and the working class nevanhu vese vemuZimbabwe.
Takambokunzwai kumashuroko muchibata nyaya dzekuzvikoro zvakamira sei?
Nyaya yesocial agenda kuti kana itavhoterwa seCCC nyaya dzinofanana nezemakala kuzvikoro teta akubvisa takuwane program yekuti vana vese from grade 1 up to grade 7 ngavadzidze mahara hurumende ichibhadhara kuuniversity vozopiwa magrant as part of our education program.
Kuzvipatara tinombonzwa muchitaura kuti hakuna kumira zvakanaka, imi muri kutii nenyaya dzezveutano mumanifesto yenyu?
Our health program tichaparura kuti tinoita sei kudzosera Zimbabwe back to the its commitment ya Abuja Declaration and above kuti 13% of the annual budget yenyika ngaiende kuhealth. Those are some of the proposals atinadzo muharo redu rukuya.
Ndingadawo kunzwa panyaya dzekodzero dzevanhu apa pama human rights zvii zvamuri kuronga weimi?
Tiri kutarisa oso nyaya yekurestore marights emacitizens kuti kana vanhu vada kuratidzira ngavaratidzire. Hurumende haifani kuti ai hurumende yetsvimbo mugodzi kuvanhu vese vanenge vachida kuita maconcerns avo nekuraisa maissues.
Mutevedzero wemutauriri webato reCCC vaOstalos Gift Siziva vari parunare kuBulawayo naIvan Zininga weStudio 7. Zvichakadaro, mutevedzero wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga nemutevedzeri wemunyori mubato rezano PF vaKembo Muhadi vanga vachitsvaga rutsigiro nhasi pamberi pesarudzo. Kuti tinzwe zvizhinji, Ivan Zininga abata mukuru muhofisi yekuburiswa kwemashoko muzano PF vaFarai Marapira.
Isu seZanu PF tirikugadzirira tino mufaro vanhu vari kubuda, vanhu vari kufamba nesu, vanhu vari kutitsigira.
Dziri kufamba sei zvigadziriro idzi?
Isu sebato takaona kuti hatitungamidzwa munangagwa voga, asi tinotungamidza nevamwe vavo vanovatevedzera, vanova vachivenga vamuhadhi nachairman chairperson wedu Mai Opa Mchinguri. Ava vari kutenderera vachibetsera makampeini ari kuitwa napresident. Ndofunga munongona kuti marali ose atiri kuita ari kuzadza vanhu ane mufaro nekuda kwemabasa aiitwa neSecond Republic ichitungamira navamunangagwa. Zuva ra23 Ogasti rato tinonokera.
Titarisewo kuti mari idzo iri kuti kudii kuri kutenderwa uku kuchiitwa marali aya?
Tese pari kufamba vatungamiri vedu vachiadress. Shoko ravo rekutanga ravari kutaura ndereo runyararo kuwirirana nekuyanana. Tiri kutaura isu kuti sevana veZimbabwe ngativei takabatana, ngative nerunyararo. Kufunga zvakasiyana hakuiti kuti tinge tiri vavengi. Kufunga zvakasiyana ndo kunoita kuti nyika iende mberi, nekuti kusangana kwepfungwa dzakasiyana-siyana nyika ichisimuka. Politics mutambo, hauwinine munhu wese kana anotohwina kana anotokundwa. Ngatigamuchirei zvinenge zvadaro zhinji. Tisati kana zvadaro zhinji zvisiri zvatinoda izvi, totanga kutsvaka nzira dzekuti zvaitikirei, toita sekunge kutambura makumbo.
Mukuru muhofisi yekuburiswa kwemashoko mubato rezano PF vafarai marapira vari parunare muHarare naIvan Sininga weStudio 7. Hurumende yayambira vari kutepfenyura vari matunhu kana kuti macommunity radio station kuti vachatorerwa maresinesi kana vakada kutepfenyura zvematongerwo enyika. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nhasi pamusangano wevatori venhau mukariba, mumwe mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko, Dr. Nanite Silikuni, vayambira nhepfenyuro dzematunhu kana kuti community radio stations kuti dzisanyore zvematongerwo enyika asi nezvebudiriro yenzvimbo yavanenge vakapuhwirwa rezinesi.
If the community radio station is now going to
kana community radio yave kutaura zvematongerwo enyika, iri kuzviisa pakaipa sezvo inogona kushandiswa nezvematongerwo enyika vozotorerwa rezinesi.
Vayambirawo vatore venhau kuti vasawedzere munyu pane zvavanenge vachinyora. Asi mukuru wenhepfenyuro yedunhu rekariba yekasambe bezi vaJohn Chirinda vanochinyaya dzose munyika dzinobata bata zvematongerwo enyika.
Nyaya iripo inyaya yekungoti hatina kukwanisa kubudirana pachena kutsanangurirane zvizere kuti kana tiri kushandisa shoko rinoti politics zviri kuti kudii. Mukatarisa nguva yatiri macommunity radio stations ari kunzi tinge tichifanira kutaura kuti maelection anofamba sei, tichiita maprogramu anobva kuZimbabwe electoral commission kuda kuti vanouya vachikurukura nevanhu, achigoni kubviswa papolitics.
Mumwe mukuru weZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC anoona nezvefakiridzo kana kuti research vaAndon Chikutsa vanoti kudhindwa kwemapepa yekuvhotera mutungamiri wenyika kwave kutoitwa kunyange nyaya yekurambidzwa kupinda musarudzo kwavasevhia pasi kuere isati yapera kumatare.
We are printing the ballot paper, so we are on course to having the 23 August 2023 elections.
Iye zvino tatove kutinda mapepa ekuvhotera, saka tiri kugadzirira zvakakwana sarudzo dzemusuwa 23 August.
Vachikutsa vanoti vave kumashure kwenguva vachiti matare akazobuda nemamwe maonero vakasikwere vakadzoswa musarudzo, vanodhinda mamwe mapepa ekuvhotera. Asi vachitaura neStudio 7 mukuru anoona nezvesarudzo vautoile Sraigwana vati
munongonyora maquestion enyu moendesa through our director of public relations. That's how we operate, so I cannot confirm that.
Vachitaura pamusangano mumwe chete mutauriri wemapurisa munyika assistant commissioner Ponyati vakurudzira vatore venhau nevezvematongerwo enyika kuti vatevedzere mitemo yesarudzo.
Then you also have even the issue of my posters. But people want to put my posters on private premises. Yet the electoral act is very clear. You need permission. But surprisingly, the media or Musuti Batsiro, Tibatsiri Munyore Izvozvo, kuti kana uda kuisa poster pa private premises, you need permission ya owner of that premise. Kana iye akaribvisa, haana mhosva yaanenge apara. Kana kuti akanomhanyira kupolisi, police have got the right to come and say posta ngari.
Hurumende inoti pane vatore venhau kubva kumasangano anodarika makumi mashanu kubva kune dzimwe nyika vari kuda kuzotora nhau dzesarudzo. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Vechidiki vaviri Tafadzwa Manyanye wekuchiredzi naPraise Shama Maliko wekuhwange vakapiwa mubayiro weAnzisha Prize Fellowship wegore rino. Mubayiro uyu unokokerwa nemasangano eAfrican Leadership Academy neMastercard Foundation. Mutoro wedu wenhau Pasmon Dlovu anotipa nyaya inotevera.
Maanyanyo ya ni makore makumi maviri ni mavire kuberekwa na malikwa ni makore gumi ni mafumba mwe. Vakasarudzwa kupinta mchirongwa che Ansisha Prize che Gorerino. Vavira vandivangwa veve shidiki vanosuika makumi maviri ni nanatu, 26. Vakasarudzwa Gorerino mudunu resere Africa. Chirongwa ichi chakanangana ni kusimudzira mabizimusi eve shidiki varipaka tipe makore gumi ni mashanu kusuika makumi maviri ni maviri. Mali kwa noti anufara chose kutindie munukazi wukutanga Zimbabwe kupiwa mbairo uyu.
Tunanza ndine mfaru waka petra shukuru kuru kwazo kuvandiri mkazi wukutanga kwanisa kupinda Ansisha Prize Fellowship nekuwana mbairo uyu mweka edu ya Zimbabwe.
Mali kwa noti kuwange anuitabizi musire kugazira chikafu chakaita sema heu, kofi nezimweo kuvakuma uyu izo anutindizo zwa kamuswitsa pa mbairo uyu.
Project yedu ya ita titukwanse kwa nambairo we Ansisha Prize. Tino gazira zvigadzirwa zvakasiyana siyana kupa kumuti wemoyo zvinosanganisira drink remoyo pamwe chete nekofi yemoyo.
Maanyanya anotiwo mabasa ake kubatsira varimi kuchiredzi ndiwo akaita kuti awaniswe mukana uyu.
Project yakaita kuti tikwanise kusarudzwa muchirongwa ichi ndeye kuchokonyora ma small grain crops. Tino provider ma harvesting services kune varimi ve ma small grain crops anosanganisira munga zviyo nemapfunde.
Maanyanya anoti anonza kufara chose nemukana uyu uye anovimba zvichasimudzira basa rake pamwe nekudzidza zvakawanda kubva kune vamwe vachasangana navo vemuAfrica.
Ndinofara chaizvo nemukana uyu wandakawana wopinda muchirongwa ichi nekuti ndinoziva kuti zvichandibatsira kuti ndikwanise kuscale project yatiri kuita uyezve mukana uyu uchaita kuti ndikwanise kusangana nevanhu vakawanda vari muAfrica vanenge vane mabusinesses avo akasiyana siyana izvichitawo kuti ndidzidze.
Tafadzwa Chikwereti uyo ari muHarare akapinda Ansisha Prize muna 2021 anoti chirongwa ichi chakamubatsira zvikuru kuvandudza bhizimusi rake neruzivo rweumhizha wakakodzera pabasa rake. Mumwe wechidiki Marvelous Nyongoro uyo akapinda Ansisha Prize muna 2019 audza Studio 7 kuti chirongwa ichi chakamubatsira zvikuru kuburikidza nemikana yemushandira pamwe nezvidzidzo zvakasiyana siyana. Kwemakore matatu anotevera vakasarudzwa ava vachapiwa rutsigiro rwemari inopfuura zviuru zviviri zvemadhora ekuAmerica uye zvidzidzo zvakasiyana siyana zvekukwenenzvera mabasa avo. Chirongwa ichi chakavambwa mugorera 2011 nedonzo rekusimudzira vechidiki vane mabhizimusi akasiyana siyana mudunhu reAfrica. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ndlovu.
Kune vechidiki kunyanya varume mudhorobha vanonzi vari kuita misikanzwa yekusangana panzvimbo dzakavanzika vonwa nekutora zvinodhaka uye voitawo bonde risina kudzivirirwa. Vari kunzi mapati aya ari kunzi mavhuzu pati, zvinonzi nenyanzvi dzeutano zvinogona kukanganisa upenyu hwavo. Tinzwe zvizhinji kubva kuna Tobias Mudzingwa ari muHarare.
Vechidiki ava zvikuru vanogara vega nevamwe vane vabereki vari kunze kwenyika ndivo vanonzi vari kuita mabira aya muchivande. Vechidiki ava vanobvisa mari pamunhu ega ega yekutenga doro nezvimwe zvinodhaka zvekuzoshandisa pamutambo uyu. Studio 7 haina kukwanisa kutaura nevechidiki vanoita mabira aya sezvo vasingadi kuzivikamwa. Asi mumwe musikana anogara kuHighfield muHarare, Fadzai Gwatinyanya, anorondedzera zvinoitika kumabira evechidiki aya.
Mutambo kana kuti chirongwa chinoitwa nevechidiki vanenge vachinyanya kuita bonde zvisina kubvunzana kuti sei wazoitana uyu kana kuti sei wazodai so o. Kunenge kuchitwa zvinhu zvakangosiyana siyana sekumwa doro nekushandisa madrugs nekuputa zvimwe zvavanoti shisha zvimwe zvavanoti mbanje.
Wechidiki anoshanda nesangano reAIDS Counseling Trust, Decent Moyo, anoti kune matambudziko mazhinji anogona kuwira vechidiki vari kuenda kumitambo yakadai.
Problem yatinayo madread drug abuse ndokwazviri kutangira vasangane zvavanenge vachiita zvese zvese kuita nema drugs asingatobvumirwa nemutemo, ma drugs akafanana nana guka ana cocaine. Ende takatarisa nyaya iyi zvakare vana vari panjodzi zvakanyanyisa kutapurirana utachiona HIV and AIDS nekuti kana vasangana zvakadai vanenge vachiita bonde risina kudzivirirwa.
Kune vamwe vanoti zvose zviri kuitika izvi zviri kukonzerwa nevabereki vasiri kuchengetedza vana vavo. Asi mumwe mubereki anogara munzvimbo yeChuru, vaShem Kanguni, vanoti vabereki havana mhosva panyaya iyi vachipomerawo kusamira zvakanaka kwezvinhu munyika.
Aini ndonangu sekuti vabereki vari right they are trying their best
kuti vasupporte nekuseva vana vavo. But problem ndeye poverty. Munyika mune hurombo. Saka mwana angobvuma kuitiswa zvese zvese as long kuasangana naye anenge aine mari.
Nyanzvi munyaya dzeutano, Dr. Mishek Ruwende, vanoti vechidiki vanofanira kungwarira zvirwere zvinogona kutapuriranwa kumavhuzu pati uku.
Vanozopesera vechidiki vasingasagoni kugara vasingane zvinodhaka kana kuputa zvinodhaka yatinoti addiction pachirungu. Ndochekutanga chechipiri zvinoita kuti vange vachiita zvinhu zvavasingakwanisi kuita kana vasina kunwa zvinodhaka. Zvakafanana nekurara wese pabonde vasina kuzvidzivirira. Zvinova zvinozvaisa panjodzi yezvirwere zvakasiyana-siyana. Kwete zvirwere zvakasiyana-siyana chete, asi zvinovaisa futi panjodzi yekubatira pamuviri pavasina kugadzirira.
Anotungamira zvirongwa nekuburitswa kwemashoko kusangano rinoshanda nevechidiki, Restudents and Youth Working on Reproductive Health Action Team, Muzvare Isabella Michael, vanoti ijana remunhu wese kupedza dambudziko ratarisana nevechidiki iri.
Tinokurudzira kuti mainjozi ese vanoshanda nevana vechidiki, chero kuzvikoro kwavanenge vari, chero kudzimba, ngatipei vana ruzivo. Tingagona kuda kuvavharira kana kuda kuzovapa mapanishimendi pekupedzisira nekuti vazoita zvisina kunaka, asi hapana chatinenge tagona. Prevention is better than cure, vanodaro nechirungu.
Mashoko aya atsinhirwa nemutauriri wemapurisa munyika, Assistant Commissioner Paul Nyati.
Tiri kuita toti awareness campaign, tiri kushanda pamwe chete nevezvikoro. Tiri kutoda kuti vabereki vabatane nesu kuti tisarambe tichiwana nyaya idzodzo idzo. Vari kuita mavhuzu pati kana kuti hamuri kuti masex pata, mutemo unoranga vanhu vakadaro nevari kupa dzimba dzacho idzodzo kana nzvimbo dzacho.
Sondo rapera, mapurisa akasunga vamwe vadzidzi vepachikoro chedzidzo yepasi vakanga vaungana munzvimbo yedziva rasekwa muHarare kuti vaite mutambo uyu. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau dzenyu.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeBrazil vaLuiz Inácio Lula da Silva kutanga nhasi vari kukokera musangano wenyika sere dzine sango rakakosha reAmazon kuedza kutsvaga nzira dzekuti vari chengetedze. Nyika idzi dzakanyururana chibvumirano chinonzi Amazon Cooperation Treaty Organization. America inoti yakaisa ziso rayo pane zviri kuitika muNiger mushure mekunge mauto enyika iyi akabvuta masimba aramba kudzorera pachigaro mutungamiri wenyika vaMohamed Bazoum, sezvainge zvataurwa nesangano remubatanidzwa wenyika dzekumavirira kweAfrica reECOWAS. America inoti yambomira kupa rubatsiro kunyika inozivikanwa neurombo hwakanyanyisa iyi. Zimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti kunyanga hazvo zvinhu zviri kunzi zvadzikama kana kugadzikana mune zveupfumi, mitengo yezvimwe zvinhu munyika ichakakwira. Izvi zviri kutevera mashoko esangano reConsumer Council of Zimbabwe ekuti mari inodiwa nemhuri nevanhu vatanhatu yakakwira zvishoma nezvikamu zvina nezviga zvinomwe kubva muzana kana kuti 4.7 mumwedzi wachikunguru zvichienzaniswa nemwedzi wachikumi. Muna chikumi mhuri yevanhu vatanhatu yaida mari inoita 2.5 million Zimbabwe dollars, asi muna chikunguru mari yakanga yakudiwa nemhuri nevanhu vatanhatu yakanga yakwira kusvika pa 2.6 million Zimbabwe dollars. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti kuwana simba kwedhora remunyika zvichienzaniswa nedhora rekuAmerica kwakonzera kakugadzikana mune zveupfumi.
Saka tikona mitengo yechinhu zvizhinji, especially commodities ari kugadzirwa nemamwe inputs anoimportwa kune dzimwe nyika. Taona mamwe acho achiti derere kuburikidza neappreciation yelocal currency yatachiona. But zvinhu zvakaita semaservices zvinosanganisira nyaya yemawater and rates anobatikwa nevanhu, izvozvo hazvinyanyi kuaffectwa zvakanyanya nekuappreciata kwelocal currency. Ndosaka tiri kuona kuti in some cases zvimwe zvacho zvazvichikwira.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi uye vakambotungamira sangano reConfederation of Zimbabwe Industries, Dr. Callisto Jokonya, vanotiwo kana bhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe rakambomira kudira mari mumisika, zvinobatsira kudzikamisa dhora remunyika.
Chikuru-kuru chavaratidza pano chokuti icho, kana vakaramba vasinga printi mari, icho kwadi kuti zimudhora yavo inostrengthena. Saka kureva kuti vanenge vaisa zimudhora shoma mumaketi inoramba ichikwira nokuti vanhu vanenge vaakuitsvaga. I think ndo basic economics dzatoziva tese.
Asi vanoongorora zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera, vanoti kunyange hazvo dhora remunyika riri kunzi ragadzikana, mitengo yezvinhu masherufu haisi kutaridza izvozvo.
Tichiri kuona kuti zvinhu muzvitoro kunyange hako rate yekukwira yakadzika, zvinhu zvichiri zvakakwira zvekuti vana veZimbabwe havasi kukwanisa kutenga zvinhu zvavanoda kuti vange vachirarama. Nekuti tikatarisira muzvitoro nedzimwewo nzvimbo, tiri kuona kuti vatengesi vari kutengesa nemari dziri pamusoro.
Asi zvinogoneka here kuti zvinhu zvirambe zvakagadzikana sezviri kutaurwa izvi? Dr. Chitambara vanoti
challenge I think going forward ndekusustain tight liquidity situation, zvinogona kusabudirira. Nekuti zvichida pane nguva inoteera hurumende ichazoda kubhadhara angave macontractors, vangave varimi mari ine chitsama. Saka izvozvo zvakaitika zvinogona kuitawo zvakare kuti exchange rate kana kuti local currency depreciate. Hazva zvanyatso zivikanwa kunzi stability true witness can it be sustained uye for how long.
Asi vashandi vari kuchema kuti kunyanga hazvo zvinhu zviri kunzi zvadzika hazvisi kufambidzana nehomwe dzavo sezvo mihoro yavo ichiri pasi. Munhau dzemitambo, iye zvinotombotarisa zvabuda kumitambo yeFIFA Women's World Cup Australia neNew Zealand. France yarohwa Morocco 4-0, Colombia ikarohwawo Jamaica 1-0. Izvi zvinoreva kuti nyika dzose dzemuAfrica dzabuda makwikwi aya. Muchirongwa chedu cheLive chokucheve chidiki cheThe Connection na 8 PM nhasi, tiri kutaura nevechidiki nezvemamiriro akaita zvinhu pamberi pesarudzo, kusanganisira nyaya yekupondwa kwemumwe wechidiki weCCC uye zviri kuitwa nevechidiki kuzvisimudzira. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisa yanoti 909 AM, 4930, 13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisa yanoti 909 AM, 6175 ne 7255 shortwave. Zvongo yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaDouglas Ngonzora vabuda musarudzo yemutungamiri wenyika. Bato reCitizens Coalition for Change roparura urongwa hwaro hwematongero arichaita rikakunda musarudzo kana kuti blueprint. ZANU-PF yoita misangano yekutsvaga rutsigiro matunhu akasiyana-siyana. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Anokoneka ine mufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndikusiyamina Gibbs Dube.